tshi kho doma mara izwo kish ho shanga pesa vhathu ito nda zwi tshuka mara washia
katisha
asuda
kugumirira ndi chayeka wauya ndi chapururuta ayo yo mari amari Shaku sabati kawa katangari Dai wamba fura nekuno Dai wadarika nekuno Bro we miss you Aticha tombo kusiva kuno Urikumbo fambira kupiko We really miss you Dai wamba fura nekuno Dai wadarika nekuno Bro we miss you Aticha tombo kusiva kuno Urikumbo fambira kupiko
Mari uchabati kari
Chishu uchi moyo wangu Chiko chinga kutatisa Kuita shamari yangu Uya kuna uzatise Chishu uchi moyo wangu Chiko chinga kutatisa Kuita shamari yangu Ndicha kuira mane Zite rako nichishete Ndicha kuira mane Zite rako nichishete Ndicha kuira mane Nisite rako nichishete Ndicha kuira mane Nisite rako nichishete
Mari Kuare banda kango mirira Enda ndiboneta Dichangura banda katongirira Mari Mari, 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 mari I want some money Money, money
Mbutema ni msoro ni chikugaya
Mari
Nga nino shandawani ni chikuchaga
Mari
Pati ya ubatike unungo
askuchika
Mari
Na iwe Mari Dokumbira kuna Mari
Mari Uchabati garini
Uchabati garini
Mari
Nitakuwa na
mingi
Buda geto andis kukuwana Ndakasi ya tamba pazimposti kabana Unenge murona wandi kudakuwana Pandonzi na kujuma vacha uzana Mukute, zekuti Ndinenge na kusara paru kukwe Muchitigwa na guya, guya, guya Gwe gwe, gwe gwe, gwe ndo kwa uya